kutangwa kuti mushure mekunge paita ruzvarwa kawanda pamadande mutande maCIO anga atora vachere vazonovasiya mope mupurisa anonzi Chindudzi kuguruve ikoko vachindudzi vazonzi vasvika pakuzosunungura vachere vanga vachida kunzi vachadye asi vaona pasina mhosva yavanga vachadya vakati vaende kumba asi vachivazivisa zvakare kuti mafambiro avo vangwarire
nechikonzero chei
sezvo maCIO aya anga achiramba achifona achibvunza kuti vabuda here zvichiratidza kuti vachiri kuda kuvateera hatisati tanyatsogutsikana kuti vachere vachisisefi here kuti vachakwanisa kubva muguruve here asi tazwa kuti vabuda tikakwanisa kutaurawo navo panhare asi vachiratidza kuti vari kumhanya zvakanyanya vachiedza kuti vasvike panhu pari sefi tiri kuramba tichingonamatira kuti dai vakwanisa kufambiswa zvakanaka vabva munzvimbo iyoyo yatiri kutotyira kuti upenyu hwavo huri panjodzi
takanzwa United Nations ichiridza huwi ichiti haisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatungamiri veATUS saka hazisi kubatsira here tichiona zviri kuramba zvichiitika
pana chati chachinja hurumende yezimbabwe iri kuratidza kuti haina hanya nezvinotaurwa neUnited Nations haina basa nemashoko ari kutaurwa nemaspecial rapoti wayo ari kuvakumbira kuti vamire kushurumburidza kwaari kuita mamembers edu asi tinotenda kuti kana hazisore vari kunze kana richipota richimbotarisawo nyaya dzedu zvinotipawo simba rekuti pane vari kuonawo kushungurudzika kwatiri kuita asi hurumende yedu iri kuratidza kuti iri kutoita zvitandamunzeve ichienderera mberi nekumbunyikidza mamembers edu.